muchiziviso chaye kune veruzhinji sachigaro wezek justice priscilla chigumba vati mahofisi avo ese munyika achavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 amai chigumba vati danho ravatora rakanangana nekudzivirira kupararira kwedenda iri mukuru anoona nezvesarudzo munyika vauto ilesly gwana vaudza studio 7 kuti danho iri rakanangana nekuchengetedza vashandi vekomisheni pamwe nevavhoti
saka tazva kuti sezvo makesi acho achiwanda and I think it's public for information kuti we also lost some vashandi veduwo futi nenyaya dzecovid saka tati ngatiite temporary closure. I understand, I repeat, temporary closure so that it makes fumigate my office yedu. Vashandi vedu vaende for testing like zvinokurudzira nemunhu wese kuti aite izvozvo
vati komisheni haisi kuvhara mahofisi zvachose uye pavachavhura mwedzi unouya munhu wese anokodzera kuvhota anofanira kunyoresa vati vashandi vekomisheni yavo vachange vachishanda vari kumba vachiita basa ravo semazuva ose asi mutungamiriri wedemocratic party dr urayai zembe vaudza studio 7 kuti zec inofanira kushandisa mishina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu varambe vachinyorisa kuvhota kunyange kuine denda recovid-19
zvose zviri kungoitwa nezec suvande vande vari kukona vabasa ravo havasi kuita basa ravanhu saka zvokudonera kuti inhingiriki covid kausa kwecovid handitombofungi kuti zvino zvina maturo kuvanhu
asi vasly gwana vati zec ine tarisiro yekushandisawo mishina yechizvino zvino pakunyoresa vanhu kuti vavhote asi pari zvino mutemo haubvumidze kuita izvi
zvakakosha kuti munhu wese azive kuti in terms of mutemo wekunyoresa kuti uite voter muvoters roll wafamba kupresenta yourself physically nekuti tine tichida kuti titore mafingerprints saka hatikwanisi kutora mafingerprints nefoni ndo reason yacho iyoyi asi sezvamutaura maybe those are things zvatiri kufunga for the future kuti tingaita sei sezvo tichirarama panguva yakadai
mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reelection resource center vasolomon bobos bonu vaudza studio 7 kuti danho ratorwa nezec rakanaka asi vakati zec inofanirawo kutaura nevamwe isati yatora matanho akadai
asi changa chakakoshawo zvekare ndechekuti vasati vaita decision yekuvhara vane vatingati vavanoshandidzana navo vatingati maelectoral stakeholders vavaigona kunge vabatsirawo nekukonsulta nekubvunzawo kuti vange vachipawo muonero wavo panyaya yacho iyoyo saka chimwe chechimwe chinhu chatanachitarisira kuti vaigona kungobvunzawo mastakeholders vanoshanda navo kunyanya vanoita zvinotongerwe nyika napolitical partisan kuti ichizvi ndo zvatafunga kuita ndo maonero atiri kuita chienderana nemafambiro ari kuita covid munyika medu
mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford shachwayo vati nyaya dzesarudzo dzinoda kuti vanhu vashande pamwe kunyange kuine covid-19
vanhu vave zimbabwe vanofanira kuti vazvichengetedze vange vakabatana panguva ino yechirwere checovid-19 izvezvo tiri muthird wave iri kushura mari nyika yese saka vana vezimbabwe vanofanira kunge vakazvichengetedza kumabasa vasiri kumabasa kwese tofanira kuti takazvichengetedza
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato rezanu pf sezvo mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kudayira nharembozha yavo zec iri kushorwa nenyaya yekutadza kuita sarudzo dzemabielections panguva iyo dzimwe nyika dziri kuita sarudzo asi pachitevedzwa mitemo inobata chirwere checovid-19 zec pachayo inoti inokwanisa kuita sarudzo idzi nguva ipi zvayo asi yakabatwa nemutemo wehurumende wekudzivirira covid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.